Ya, mamuriro ezvinhu anoratidza kuti haana kunaka. Isu suse zvimabuto association takanzwa nevatungamiriri vaapex kuti izvozvo vakanyorera apex vachikumbira musangano wokuti vapedzise nyaya yemanegotiations hukuru kwazvo vechida kubvunza nenyaya yekuti vanozosimbisa here nechivimbiso chavo cheincrement yaapril. Kana zvakadaro ngavanyorera nepasi chibvumirano, asi vanhasi havasati vasangana. Tine tarisiro rokuti vachapindura, but havasati vapindura kubvira muna February. Saka izvo zvinoratidza kuti aiwa mamiriro ezvinhu haanga kumira zvakanaka.
Muri kuti makanyora tsamba yakanyorwa kuna ani chaizvo?
Isusu sezvinhu hatina kunyora tsamba, takatumidzira tsamba yakanyorwa neapex. So tsamba yakaenda kuna MJMC chairperson kuti asanganise mabato maviri aya MJMC government side neworkers side, asi vari zvino havasati vauya nemenyuro.